Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 13/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonhodza nyika. Tinongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvizere, vanhu vanofarira kunge vakabatana.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kukumikidza chirongwa chekupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwevanhu munguva yegukura hundi.
Ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudrive. Ndakutoonawo kuti kune vamwe vanhukadzi vasiri vemunyika medu nana Zambia vari kudrive. Ndo pandakaita chidoko doko.
Mamwe madzimai oita mabasa anowanzoitwa nevanhurume achikachamadza vakawanda. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC munhau dzamuri kupakurirwa neni Blessing Zulu. Madzishe achitungamirirwa achitungamira madzishe achatungamira urongwa wekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu kuMidlands neMatibetland kubva muna 1983 kusvika 1987 asangana mubulawayo nhasi achikwenenzvera gadziriro yavo yeurongwa wekunzwa pfungwa dzevanhu pamberi pekukumikidzwa kwebasa ravo mangwana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vachaparura urongwa uhu zviri pamutemo paState House yekuBulawayo. Nhasi mutungamiri wekanzuru yemadzishe kana kuti Chiefs Council Mambo Mchani Kumalo vaudza bepanaure Herald kuti madzishe asangana kuti atambire gwaro revanhu gumi nevaviri vainge vachiita tsvakiridzo yezveurongwa hwekugadzirisa dambudziko iri kana kuti steering committee. VaMnangagwa vachazosumwa mangwana nezvange zvichiitwa mwedzi mishanu yapfuura nekomiti inosanganisira maseneta ose ekumatebeland north nesouth. Mukuziya nezveurongwa hwemangwana uhu, Tabata Gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza.
Ndoda kutsigira kuti hongu kune urongwa huriko mangwana hwekuparura chirongwa chokuenda kumacommunity vanhu vachinonzwikwa. Chirongwa chichaparurwa nemutungamiri wenyika wedu Comrade Dr. E.D. Mnangagwa. Zvekare chirongwa chinenge chichikumikidzwa kumadzishe kuti vafambe nacho.
Ko urongwa uhu hwakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe?
Chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonhodza nyika. Tinongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvizere, vanhu vanofarira kunge vakabatana. Iyi ndiyo kurudziro yemutungamiri wedu yenyika vaMnangagwa kubvira pavakatora chigaro chekutungamira nyika ino. Saka ndo zvatichaona zvichiparurwa mangwana.
Saka madzishe ndiwo anenge achitungamira urongwa hweso?
Hongu.
Gweta guru rehurumende kana kuti attorney general amai Virginia Mabhiza vachitaura vari parunare kuBulawayo. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mutauriri weZipra War Veterans Association vaBuster Magwizi kuti tinzwe divi ravo.
Initiative iri yangu yakangonakawo asi dai yangu yasapotwaka nezvakawanda zvese kuti ifambe, nokuti izvo madzisha acho anogona kuenda mucommunity agonoshaya vanhu vekunotaura navo. Isusu vamwe vacho varimo tichishayawo mukana wekuti tingasvitsewo sei zvatakaona nenguva yacho iyi. Saka zvinozoshatisa kuti zvese zvinongoramba zvichingotendeka panzvimbo imwe chete.
Saka kuti zvinyatsofambe zvakanaka semaonero enyu, panofanira kuitwa sei chaizvo?
Zvaifanirwa kuitwa papapa paifanirwa kuvepo kududza pachena kuti acknowledge kuti zvakaitika, kuti pakaitika mhirizhonga inonzi genocide kubrown pachena inokuti autichengetedze zvinorizeva kuti kwakakupika yazi ngoro kuti zvishwa vabatwa nezviri vanwana angataura kudaya vakaiti step number one. Step number two, anyiri kuti apology yeyi yechitsvagwa nemadzishe iyawo apindira madzishe apindira zvavo asi avapa dzidziswa kuti vanofanirwa kuita sei iye madzishe azvisisiri zvekuti vanhu vanofanirwa kutaura vachiti chii madzishe zvavanonzwa mumwoyo yavo. Saka ipapo ndopane musiyano.
Asi kahurumende iri kuramba kuti panganzi paiurayiwa vanhu pachiitwa zvemarudzi kana kuti genocide apa
kushandiswa kwemavara
sekuona kwenyu mungati muri kuti kwanga kuri kupondwa kune chekuita nerudzi
zvakaitika apa kwaizviniwa zapu nezipa nguva yacho iyeyo ndozviri pachena nokuti ndivo vakapondwa vacho vachiteedzerwa vakazopiwa zita rekuti madividend kufamba zvichienda pamberi kwavazoitawo kuregererana 1987 but zvese izvozvo zvakanga zvichiitwa against zapu nezipa. Saka kana zapu nezipa zvisipo panyaya yacho kuti vataurewo zvavanonzwa kana kuti vabatsirewo pakuvaka runyararo rwavo rwacho rwese pasi chigare muzimbabwe kana vasii mwoyo wavo zvimwe zvacho tinenge tichingoti zvichangofamba hamene pamberi pavo.
Mutauriri weZipra War Veterans Association vaBasta Magwizi vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gwaro rakaburitswa neCatholic Commission for Justice and Peace rinoti vanhu zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakapondwa kumaTheberland neMidlands munguva yegukura hundu iyi. Vamwe vanhu vaibatwa chibharo nekuitwa kafira mberi. Vamwe vanoti vaimanikidzwa kuita zvepabonde nehanzvadzi dzavo kana naana mai vavo. Mauto e5th Brigade ayo akadzidziswa zvechiuto kuNorth Korea ndiwo anopomerwa mhosva yekuponda vanhu. Asi hurumende yakambotanga ichiti yaive nguva yehondo sezvo ichiti vezapu vainge vapandukira hurumende. Asi vaiva mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakazoti yaiva nguva yekupenga. Kunyangwe gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vakamboda kuti nyaya iyi yakagadziriswa kuburikidza nekubatana kwezanu nezapu muna 1987. Musangano weUnited Nations wakakurudzira kuti nyaya iyi igadziriswe kupedza kusawirirana kwemarudzi munyika uye kutiwo vanhu vane hama dzakapondwa nekuitwa kafira mberi vange vachiripwa. Mumwe mudzimai wemuZimbabwe arikukatyamadza vakawanda nekuita basa rekutyaira magonyeti achienda kunyika dzakasiyana-siyana mudunhu reSADC. Nekuda kwekusagadzikana kwedzimwe nyika dzemudunhu, basa iri rinowanzoitwa nevanhurume. Asi mudzimai uyu anoti kunyange paine zvimhingamupinyi zvaanosangana nazvo, izvi hazvisikumisa kuita basa. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matambudziko aya anosanganisira kushungurudzwa nezvekuda kumanikidzwa kuita bonde uye kushaya pekurara pakafanira mune dzimwe nzvimbo. Muzvare Senzeni Tabeth Machona, avo vane makore 42 ekuberekwa, vanoshandira kambani yeMushroom Logistics vachienda kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC, vanotsanangura nezvemamwe matambudziko avanosangana navo.
Saka challenge yatinoita kazhinji kacho ndeyekuti chero pamaloading point kana kuti pamaloading point tinowana pasina matoilets evanhukadzi, tinowana pasina mabathroom evanhukadzi. Kana imo mumacompanies chaimo zvakatotitorera nguva kuti tinge tichitambirwa nekuti vaingotiudza chikonzero ichocho kuti hongu isusu mafacilities atinawo pano ndeevanhurume. Saka ichallenge.
Tabvunza Muzvare Machona avo vanobva kusanyato kuti chii chakapa kuti vade kuita basa iri.
Ndakanga ndagara ndichingofarira zvekudhiraivha, saka nekuzofambawo kwenguva ndichiita zvokutisa zvokuodha ndichitengesa kunana Zambia, ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudhiraivha. Ndakutoonawo kuti kune vamwe vanhukadzi vasiri vemunyika medu nana Zambia vari kudrive ndoo pandakaita chidoko doko
vaendererawo mberi vachiti
ndinonzwa kufara nebasa rangu ndinorifarira zvokuti ndakambenge ndichifunga kuti pamwe ndicharesaina so early but aiwa ndinozosisa kuti pabasa ndichiripo kana nyama nemweya zvichirufambirana aiwa ndirikufarira basa.
Munyori mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanotyaira magonyeti raZimbabwe Aulichwa Drivers Union vaKennedy Masese vanoti vane vanhukadzi vanosvika zana nemakumi maviri vanhu vanhengo dzavo. Asi vanoti vamwe vavo havana mabasa.
Vakawanda zvavakaita kudaro. Ndofunga paregista redu takatombosvika nguva yetakasvika madzimai kwana kuita kuma 120. Si pa 120 ipapo taigona kuona pane vashanu kana vashoma kune gumi vanogona kunge vachityaira kumakambani akasiyana siyana.
Vaenderera mberi vachiti sangano ravo riri kuita zvese zvarinokwanisa kukurudzira makambani kuti ave nezvirongwa zvakanangana nekukurudzira vanhukadzi kuti vakwanise kushanda vakasununguka.
Isusu pachedu tine gender policy yakanaka muzHTDU, policy inotiita kuti nesuwo tinzwe kuda kuti madzimai nevarume vaone mukana wakafanana pakutyaira. Tinozviziva isusu kuti hakuna basa rinonzi harikwanisike, asi chinoita kuti basa rinzi harikwanisike kuitwa nemadzimai ndeyekuti zvikwanisiro zvokuti basa iroro riitwe.
Mukuru musangano rinoona nezvekukurudzirwa kwemadzimai munezveupfumi reAction Women Group amai Edna Masiwa vanoti madzimai anotyaira magonyeti ari kuita basa guru kwazvo.
Sewomen's Action Group tiri kuona zvikuru kuti madzimai ari kuendawo kumamwe matereini kudzimwe nzvimbo dzangatsinganyanyosvikwa nemadzimai sekudraivha matruck. Saka tinongozvitambira kuti madzimai vava kudraivha matruck endi vazhinji vacho vanenge vari kuita zvakanaka mubasa ravo iroro.
Shuwiro yamai Masiwa kuona madzimai akawanda achizvipira kuita mabasa akaita sekutyaira magonyeti sezvo kuine mikana nokuda kwekutatarika kuri kuita kambani yezvitima yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inonzi yabomba nendege dzemando yemadrones imwe nzvimbo inochengeterwa mafuta ekufambisa dzimotokari mudunhu reRostov muRussia mangwanani anhasi. Kubombwa kuri kuitwa neUkraine muRussia uku kwakanangana nekuedza kuti mauto eRussia asakurumidze kupinda munyika mavo achivarwisa. Russia yatiwo yadonedza mamwe madrones maviri mudunhu reKursk neBelgorod. Ukraine inotiwo vanhu vanomwe vafa mumatunhu akapambwa neRussia maviri anoti Donetsk neKherson. Iko zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye.
Ndimu kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Primrose Makotori vanova ivo mukuru wekambani yePrime Life Snacks iyo inoita zvekubika iri muHarare. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Makotori, mungatitsananguriro kuti semudzimai zvii zvakaita kuti mufunge zvokubika.
Zvandakatinga zvisiri zvinhu zvanga zvakatiomei ndekunga muchirikuyoka nguva yatakambodarika iyaya ya 2008-2009 munyika zvinhu zvava zvakanyatsooma chaizvo. Saka mari dzemabasa dzazvisisakwani. Saka kuda kuti ndibatsire baba kuti mafizi yevana vechikoro vanorambe vachienda kuchikoro ndikasakikoro
inda kuitwa zvozvo kubude zvananga garanti chingoita asinde chichita kusinde chichane nechimwe chitero kuti ndikwanise kuwana mari yekuti vana vakarambe vachienda kunda chikoro ndio matangiro andakangoita iyayo ichingobitirwawo vanhu vekuchechi kuti ndikwanzoenda ichingobitirwawo vaa vachidhani mashamwari munhu akangoti ane zvaari kuita kamutambo kake ndakutobika wanekekaya ndaakudobhadhagwa mari yaakudouya vana vaakudoenda kuchikoro zvinozvakudende.
Saka pamunoita zvekubika izvi munobika chii nechii?
Pandakatanga ndaingobika chikafu chatinoti mafinger food zvana makamusa masosejo mapai zvichingodaro zvichingodaro asi pakazouya covid handitimunezva vanhu vachiti vavasaende kumabasa vanhu vanga vakungoshandira mudzimba sakakakutisina zvekuti hanzi makonferensi kana masemina saka basa ranga rashoma kubva ndatanga kuita zvekubika makeki saka ikoko zvino ndinobika izvo masneksi yayo asi ndaakuita mae zvakarezve makeki emitambo yakasiyana-siyana angava ari mabhedhei angava iri mitsvato angange ari maroro zvese zvinoizvi.
Zviri nyore here semudzimai kubata basa iri remaoko kana kuti zvii zvamungakwanisi kunge muchiyambirawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino?
Chandoziva ndechekuti chinhu chese kuti chibudirire zvakanaka unge vachishandira hapana chinhu chinombouya nyore usina kuisa simba rako usina kuisa mwoyo wako wese kuti zvichibude zvakanaka handingati nyore asizvo handingati zvakaoma nokuti kana kunge washingirira kuita chimwe chinhu iye chiita chinhu chaunoda aiwa zvinonyatsoende.
Kune vamwe vakateerera vangadawo kuita izvozvo zvekubika munovati chii?
Kune madzimai akateerera angada kuita zvekubika kungava kubika masamusa kungava kubika makeke ndeti mudikani wadononoka watanga nyika yakakura saka vekutengesera vachiripo vakawanda chaizvo saka kana ukanzwa kuti izvi ndo zvandokwanisa kuita aiwa kubva watotanga.
Munhu angaziva sei kuti izvi ndo zvandinokwanisa kuita unyanzvi nazvo semadzimai nyanya?
Semudzimai kana uchibika uri mumba ndiroda kutaura ndakanyanyorerekera nyaya dzekubika iwo unotongozviona wega kuti ha izvi ndinenge ndinozviona izvo asi iwozve zvinenge zvaakuda kakuwedzerera kamwe karuzivo pane pakuda kuwedzererwa kamwe karuzivo ndekutavawo kutsvagawo vamwe vangakubatsira kuti unge pane chimwe chitamu unge pane chimwe chiyero chepamusoro kwakutsvagawo vanenge vachiita makosi vanenge vachiita kana malesenzi kana kunenge kuchiitwa maseminars ezvemakeki izvozvizvi hunge aona kuti zvire zvinhu zvandinofarira but ini hangu maonero andinoita mukadzi wega wega anenge ari mukicheni achibika haungazoshayiwawo kuti ungaita zvokubika makeki kana kuti ungaita zvokubika makeki kana kubika sezvo chaivo zvinotengesa zvinoita.
Vanenge vachida kuona zvamunoita kana kuwanikwa vachishanda nemi vanokubata ipapo?
Ini ndinowanikwa pavanoti masocial media aya ese ndinowanikwa pavanoya vanoti Instagram ndakanzi timelifenet ndinowanikwa pavanoya vanoti TikTok ndakati jeti zvetimelifenet ndinowanikwa pafacebook ndakanzi timelifenet kana kuti Queen of Makotoma ndinobatika kuti zvive panhare dzinoti dzekuno dzino kuzimbabwe dzinoti +263 772 703 964 +263 772 703 964.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Primrose Makotore, mukuru wekambani yePrime Life Snacks. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro namambo Nembire vekuMount Darwin vaClement Nembire tichitarisa mabasa anobatwa nematare emadzimambo nemadzishe muchikamu chekutanga chehurukuro yedu. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu kuchangamire nembire
kazwaiva jongakande miri garoziva kuti semure muzimbabwe tinogara tiri payirunyararo runyararo ndorunovaka nyika yedu kana mambo agadzwa atora mhiko yekutonga anopuwa certificate yekutonga ichibva kuministry of justice legal and parliamentary affairs ndokunobva certificate iyoyo yakuita kuti mambo atonge asi kana mambo achitonga anotonga akazembera pacustomary law and local practices zvichireva kuti anotonga ari mutsika dzinoenderana nedunhu rake mudare ramambo nembire ini ndine makurukota mana aya vose vanouya patinenge tichitonga nyaya dzinenge dzaitika mudunhu ramambo nembire munoitika nyaya dzakati wandei chaizvo
munotonga nyaya kwapera nguva yakadii mudunhu menyu
dare rangu rinoitwa kupera kwemasvondo mairi uri musi wemugovera tinotanga dare nenguva dza9 dzimwe nguva tinopedza dare zuva ratorereka kuma 4:30 dzinogona nyaya dziri 10 kana 15 asi hapana pandati ndatonga nyaya dziri pasi pegumi kureva kuti munoona kuti mambo vane mutoro wekurerutsa makakava anenge ari mumhuri
inyaya dzipi dzamunonyanyotonga
kazhinji nyaya dzinotongwa namambo dzinenge dziri nyaya dziri mudunhu remamambo yatingati pachirungu jurisdiction mudunhu ramambo raanotonga ndozviri pamurawo zvatobvumirwa nemurawo izvozvo kuti aiwa mambo haazogona kunge achienda kunotonga nyaya dzisiri dzemudunhu make nokuti anenge akutonga asingazivi kuti tsika dziri kuitwa namambo wemumwe dunhu dzinenge dzakamira sei
kazhinji tinoona vanhu vanotongwa kumatare emadzimambo vachiripiswa vachibhadhariswa pfuma kana dzingava mombe mbudzi mari nezvimwe zvakadaro zvinobhadhariswa izvi zvinozoenda kupi mambo nembiri
madzimambo hatina chedu kana tichitonga nyaya tinotonga nyaya neinonzi restoration order kureva kuti tiri kudzorera zvinhu kumuridza akwira nyaya kana wakwira nyaya uchitiwe wakatorerwa mudzimai wako kana kuti mudzimai wako akawanikwa achiita choupombwe nanhengi muridzi wemudzimai iyeye ndiye anokwira dare mhombo iyoyo yakwirirwa dare iyoyo kudare kana dare rasepa nyaya nyaya yabatwa kunzi chokwadi wakawanikidzwa kune mudzimai womunhu akwira dare murume uyu ndiye anozoti ndoda mombe mbiri dzehumhunza musha hwaukaita mambo votura mutongo wokuti mombe mbiri hapana yamambo apa kana imwe chete mombe idzi dzinoenda nemuridzi nyakumangara kana paitika makunakuna ndo panozonzi wapisa sango ramambo waroora hanzvadzi muri veimba imwe chete yeropa rimwe chete ndo panowanikwawo mambo mombe yemakunakuna kana kuti mbudzi yemakunakuna kana kuti hwai yemakunakuna kazhinji ndoda kubva ndataura kuti vashomanana kana kuti hakuna zvachose madzimambo vanotara mitongo yavo munyaya dzemari isu tinobvumirwa kunzi titare mitongo yedu takazembera kutsika zviri zviiko zvipfuyo huku nguruve mbudzi nehwai ndo zvatoripisa izvozvo kana zvichizochinjwawo kuenda kumamonetary value apa handizoziva asi hakuna mambo anowana chouviri kubva mudare zviri kune vanenge vakwirirana matare
manga makateerera kuhurukuro yataita namambo nembire vaclemens nembire vekumount darwin mudunhu remashamazen central muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri muhurukuro yedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tinotenda Jonga iko zvino todzokera kuna Jonga achitiudza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuHaiti
mm-hmm.
Mukedza kumisa kusatevedzerwa kwemutemo nemhirizhonga yepamusoro-soro yezvikwata muHaiti uye sekukumbira kwakaitwa nehurumende yeHaiti, sangano reUnited Nations rakapa mvumo yekuti kutumirwe kwegore rimwe chete mapurisa anoona kuti mutemo watevedzerwa. Urongwa uhu ndehwekuti kutumirwe mapurisa zviuru zviviri nemazana mashanu kubva kunyika dzakasiyana-siyana Kenya ichitungamira. Chikwata chekutanga chemapurisa mazana mana chakabva kuKenya chakasvika muPort au Prince mukupera kwaChikumi. Chinangwa chavo ndechekudzimura mhirizhonga nekubatsira hurumende yeHaiti kudzora masimbayo munyika iyi. Pari nhasi zvikamu makumi masere kubva muzana zvePort au Prince zviri mumaoko ezvikwata makumi maviri nezvitatu. Kubva muna kukadzi zvikwata izvi zvanga zvichirwisa zvivakwa zvehurumende. Nekuda kwemhirizhonga iyi, vanhu vangangosvika kumazana mashanu nemakumi masere ezviuru vakatiza misha yavo. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvekurwiswa kwezvinodhaka nekuchengetedzwa kwemutemo pasi rose, kana kuti Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement vaTod Robinson vakati urongwa hwekuchengetedza runyararo hwenyika dzakasiyana-siyana huri kutungamirwa neKenya hwemultinational security support ndiyo mhinduro yepasi rose pachikumbiro cherubatsiro chakabva kuvanhu vemuHaiti. VaRobinson vakati zviitiko zvinoshungurudza zvakonzerwa nemhirizhonga yezvikwata muHaiti zvinotyisidzira kugadzikana kwedunhu uye zvinoda mhinduro inobva pasi rose. Vakati basa reurongwa hwemultinational security support nderekutsigira mapurisa enyika yeHaiti mubasa ravo rekuedza kudzosa kuchengetedzeka neurongwa hwekugutsa ruzhinji. Vakati hurumende yeAmerica iri kupa mari inodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora yekubatsira neimwe inosvika kumamiriyoni makumi matanhatu emadhora iri mumidziyo kubatsira urongwa uhu. VaRobinson vakati America yakatoendesa motokari dzakadzivirirwa kubva mukurwiswa, kana kuti armored vehicles, madrone, zvipfeko zvekudzivirira njodzi nezvimwe zvakasiyana-siyana kumapurisa eHaiti National Police. Vakati rutsigiro rwedzimwe nyika rwabatsira mapurisa eHaiti kudzivirira utsinye hwezvikwata uye vanotarisira rumwe rutsigiro kubva kune dzimwe nyika rwekubatsira narwo urongwa uhu. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvinoitika mudunhu reWestern Hemisphere vaBrian Nichols vakati mumusangano uchangobva kuitika, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nemutungamiri wehurumende yeHaiti vaGary Connell vakakurukura pamusoro pemabasa ari mberi achaitwa pasi peurongwa hwemapurisa achabva kune dzimwe nyika uye urongwa hwekuti paumbwe kanzuru inotungamira sarudzo inomirira mapoka ose uye inovimbika. VaNichols vakati izvi zvakakosha mukenda mberi mukupa vanhu vemuHaiti mukana wekusarudza zviri pamutemo vatungamiri vavo kekutanga mumakore akawanda. Vakati vaBlinken vakasimbisazve kuti America nedzimwe nyika dzainodyidzana nadzo vakagadzirira kutsigira vanhu vemuHaiti kwete kuburikidza nerutsigiro rwavo kuurongwa hwemapurisa akabva kune dzimwe nyika emultinational security support nemapurisa enyika yeHaiti chete, asi zvimwe zvinosanganisira rubatsiro rwechikafu, upfumi neurongwa hwebudiriro kutsigira vanhu veHaiti. Vakati rutsigiro rwaAmerica kuvanhu vemuHaiti rucharamba rusingazungunuki vakati vachamira nenyika dzepasi rose mukutsigira chiitiko chakakosha munhoroondo ichi uye icharamba ichiita zvose zvainokwanisa mukutsigira. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Ngezi Platinum 1, Arenal 0. Yada 1, Wange 1. Simba Bora yarowa Manika Diamonds 1-0. Kuchitiwo Bulawayo Chiefs yarowawo Green Fuel 2-1. Pamutambo wekupedzisira, Herentals yakunda Bikita 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kunokumikidza chirongwa chekupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi kumatebeland ne Midlands provinces. Mamwe madzimai oita mabasa anowanzoitwa nevanhurume achikatyamadza vanhu vakawanda nekutyaira magonyeti mudunhu resadak. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, ndokusiyamina Gibbs Dube, munhau dze isiNdebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela emsakazweni West Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuNtulikazi 2024 ngoKips Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
Sankangelela ukuthi sicale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictim. Kufanele ukuthi sicale sikhulume nalababonayo ngoba yibo abakufanele labo bathethelelwe phela ngoba yibo abazeqale bazwisa abanye abantu ubuhlungu.
Uhulumende uselungiselela ukusungula uhlelo lokukhulumisana lozulu emathebeleni ngombhuqazi wegukura hundi kulabantu kumele kuqalwe kuthoniswe ababulali.
I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption.
Uzulu uthi akujeziswe abenza ubukhohlakalo kungajazi kahulumende njalo kubunjwe uhlangoti oluzimeleyo olubona ngobukhohlakalo. Bathwele nzima abakhumuka emsebenzini sebekhulile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elikhulu leZimbabwe u-Attorney General Virginia Mabhiza uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasungula uhlelo lokuphenya umbhuqazi wegukura hundi kusasa eState House koBulawayo. UNkosikazi Mabhiza uthi kukhangelelwe ukuba induna zonke zeMatabeleland zizangena umhlangano lowo ohlose ukwethula iziqondiso zokukhulumisana lozulu ngombhuqazwe lo owabulawa abantu abazinkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 ezabelweni lezi lasenkabazwe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Kwabulawa amalunga ezaphu kuba kuthiwa asekela abahlamuki. Inkokheli yezaphu yakuphika lokhu ngoba yayisithi kayisekeli abantu laba. Abantu abaningi bayalusola uhlelo lolu besithi kumele uMnangagwa laye ahlolisiswe ngakwenza ngesikhathi sombhuqazwe lo. Uyakuphika ukuthi wayesekela igugula hundi. Ezinye induna okwamanje ziyalusola uhlelo lolu zisithi akumelanga ukuthi kuthoniswe abantu, hathi kumele kuthoniswe ababulali. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uMathema.
Into engiyonkosikazi ukuthenga ibhajethi, ibhajethi yiyo owafanazala ukuthi imali yimbi njalo lokuthi bona babephatheke ngalo msebenzi i-14 members yepanel zanangena zithola malini. Kufanele kube tiye kumbe kube yeclarity khonapho nokuthi izimota zihamba njani indawo zezimota ngoba izimota zazo phela ngezinye zezinto ezigalathekileyo engakuthunzwa lo msebenzi.
Ye, nxa sikhangela njalo lake lakhonona ukuthi kambe kuyaqala njani labantu abawonayo bolabo vele kungazi ukuthi bangaphi kambe sebebantwini kuphela lipho ukuthi folokohlo libabuzabuza ukuthi selibaphulisa inhliziyo njalo. Akunjalo baba Mathema,
kulabantu abonwayo nabonayo kufanele ukuthi bona ababonayo bavele sibekwazi ukuthi ngobani. Batho labo ukuthi baloxolo oluthile ngendaba leyo but akukaveli lutho wabonayo ukuthi bona bazainterviewa nini ngoba labo baqakathekile kulolu hlelo. Athi ma uponisa kumbe usenza udaba okakhulu nxa usikosi ngingathi ndina anti singawumajastrateni la kuyadingekala ukuthi uze ozisize ukuthi leyisaidi izeza kuphi
Le induna umathema obexoxa le studio 7 eseGwanda eMatoreland South. Abantu bathi kumele kubotshwe abaphathi intambo bakarhulumente labanye babo kuthiwa batshontsha imali yelizwe okumangalisayo. Bathi kuyethusa okusanda kuvezwa ngu-Auditor General unkosikazi Ria Kajinga othi kule nhlangothi zikarhulumente ezigoqela olubona ngokwethulwa kwemibiko olwezokulima, olwezemithetho lezinye ezaqambula izigidi lezigidi zamadola eMelika abayithola kuhlangothi lwezemali olukhokhelwa ngumnumzana Mthuli Ncube. Kubikwa ukuba uhlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko kwakumele luthenge izimota kodwa imali eningi yanyamalala. Lokhu kwenzakala njalo lakuhlangothi lwezemithetho okuleziphathamandla ezatshayela esikhewini isigidi samadola eMelika okwakumele zisetshenziswe ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphatha intambo bakarhulumente. Ngokubandla lezanupf umnumzana Philip Gawule uthi kuyayangisa ukwenzakala kurhulumente.
Kuliqiniso alikhulumayo Auditor General. Ngiyakhumbula uMthuli ekhuluma ngelinye ilanga sekwenye imeeting elubhane ufinance minister esithi ethi yena nxa evala ngapha amatsotsi ayabhoboza ngapha ukuthi kuvuza evale ngapha esinye isikhala amatsotsi ebhoboza ngale. I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption. Bona abesithi kabaqede i-corruption yibo abafiwela i-corruption. Uhulumende umele eqala alungisise izakhi, izakhi kube leyinye into engasiyo zakhi eza kuma laphana ibe yiyo engalwisa ukuqeda i-corruption ngoba izakhi iyehlulekile.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance othi inhlanzi iqala ukubola ekhanda.
Okungenziwa vele okulula yikuthi uhulumende akhitshwe. Akasenelisi ukuzigezisa lo uhulumende ukuthi azilungise. Uzithandele ngewulu nxa uyawubona inkukhu ebiqhwanda yazigoqela ngewulu. Laye lobe engafuni ukuphuma angeke enelisi ukuphuma. Angeke nelisi ubanjwe yinofi ubotshwe yiyo yonke into ongayiqamba. Okungasiza ukuthi aphume uhulumende yalo kodwa uhlupho uthiye futhi ebangcolisile abantu kakhulu balaba bempumalanga vele abaqala ngaye bebenefita kukhona abakuzuzayo. I-corruption ye 44 years ukuthi uyilungise lokho kuhleli bona laba abantu vele abaka 1980 angeke kulungiseke. Kufuna nje uZulu weZimbabwe asukume amanyani ukuthi uhulumende ndiloka sinikhiphe kungabi khona omvotela.
Umnumzana Ephidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ohlanganiso yeNational Consumer Rights Association uphelelwe ngokuchaphazwa kwemali kahulumende.
Kuyadingeka ukuthi sithathe le report ngendlela eserious, siyithathe hayi ngendlela esike sathatha amanye la adlulileyo. Kuthathwa amanyathelo okuvimbela lokhu ukuthi kungabuyi kwenzakale futhi. Ngoba asisoze lavalavuka leli lizwe lanotha nxa siyekela abantu abalutshwane batshontshela abantu kanti ilizwe lithwele nzima kangaka ubuyanga bugcwele yonke indawo.
Abakukhomishini ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bayalile ukukhuluma ngodaba lolu besithi basaxoxisana ngalo. Abantu abaningi asebekhulile asebasuka emisebenzini etshiyeneyo bathwele amagabha abuzayo ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla, impahla yokugqoka lokunye okufuneka nsuku zonke. Iningi labo seliphila ngokucela imali, kubika u-Ezra Chizaswanda.
Ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kusukela ngomnyaka 2008 wadala uhlupho olumangalisayo kwabasuka emsebenzini sebesiyaphumula. Iningi labo kalitholi amapentsheni, kuthi njalo abazuza leyo mali baphiwa engenela ukuthenga ukudla lokunye. Abadala bathi izithukuthuku zenja ziphelela eboyeni. Kulabanye njalo abalahlekelwa yimisebenzi. Omunye wabokwesimo lesi unkosikazi Trifin Mphosa, owaphelelwa ngumsebenzi eNational Railways of Zimbabwe, owathenzwa imali yepension kodwa kwaphelela emoyeni.
Ngize ngithi 60 akulalutho ebengiluthola in between. When I turned 60 ngaya kubo ngabatshela ukuthi sengithene 60 sengiphiwa kathesi i-40 a month. Ningabuye uphethe packet lesawuto.
Umnumzana Stephen Moyo oneminyaka yokuzalwa engamathumi phose ayisikhombisa 69 wasebenza kweminyaka eminingi e-railways, wagunyulwa ngemva kwengozi yesitimela eyamshiya sekhubazekile. Uthi uphila nzima.
Abanye bahola kathesi i-medical pension, mina ngiholi. Abantu abami kabazuzi umsebenzi. Umfana okade bemngenisile babuya bamkhipha, into emangalisayo.
Omunye wathatha umhlalaphansi wokugunyula e-railways umnumzana Norman Silobe, uthi baqanjelwa amanga ukuthi bazaphiwa imali yabo yili kampani.
Siretrenchiwe saphiwa ilokhu abathi i-130 leya. Ngithe sengifike ku-6 ngabakhumbuza bagcina besithe wena imali yakho sewathatha yonke.
Ukhulu uMusa Santungwana laye wasebenza kololiwe, kodwa-ke yena uthi lanxa imali ayitholayo empentsheni incane uyabonga ukuthi uyancengisa.
Iziki wasinika 30 ziki, iyusa kathi sikhona ihlwiqi sengu-$80.
Wabona ngezokubhadala kwempentsheni i-NRZ yokupension fund, umnumzana Morgan Nyathi uyavuma ukuthi imali incane abayibhadalayo empentsheni.
Ayidiko lolu siyalazi sibili asibuyane ezithemaphishina zethu abakhona abakhola imali ezincane. Beginning this July ifund yethu izakhweza imali yama-pensioners.
Umnumzana Mika Moyo oneminyaka yokuzalwa edlula kancane ngamathumi ayisishiyagalombili 83 uthi wasebenza kumakampani ambalwa azimeleyo waze wayaphumula. Uthi katholi ipentsheni.
Ngithola nalo imali engayizuza kuphela ngisebenza e-National Food ngayisethi yusa lamabhondi.
Ugogo uRegina Ngwenya ohlala eKhezi ngumfelokazi oneminyaka yokuzalwa ngu-82. Umkakhe wayesebenza-ke kukhansile yakobulawayo engakathoni, ugada amabhasi inyanga zonke esiyadinga ipentsheni umkakhe efika i-US$20 e-NASA.
Bayizobona kufanele ukuthi bangisebenzakuzani ngazilito. Ngakhathi ibhasi $5. Angivele ngithenge lapha ngabe kuthe kuthiwa kulakhada kulabhasi. So ngaze ngaya eKhezi ngalungisa ekhezi lakho ngakhanya lawo kungahambi.
Ukhulu uSifazinyoni oneminyaka elingana kagogo uMangwenya uthi kakwazi ukuba kumele athole malini e-NASA.
Siyathelela izilindi imali yashota athe sikhuluma so ishotini lozimalelo ye-rent amabhondi bathi bona alingana lelo fuza le-US dollar. Awuyasiqhuba yasiquba khona sesisuma 8 khonapho ehli value loku isehlisehlisehli ayisalingane lefuza le-US dollar.
Wabona ngokuxhumana lokukhipha imbiko kuhlangothi olubhadala impentsheni kaZulu olwe-National Social Security Authority, umnumzana Msizi Ndebele uchaza kabanzi ukuthi ngabanjani kumele bahole imali ye-NASA.
Kusukisela ngo-October 1994 lapho i-NASA yaqalisa khona kusiza ngapha ngabasebenza kumakhampani azimeleyo lawo ku-private sector. Then nxa kuyukuthi waye kuhulumende sikhangelele ukuthi ebe wayesemsebenzini ngo-June 2002, ngoba yikho lapho kwaqalisa khona i-NASA kuhulumende ukubanjwa kwe-NASA. Yikho lapho kwangena khona izisebenzi zikahulumende ku-NASA. So yiwo amalunga e-NASA lawo esiwakhangeleleyo.
UNdebele uyaphambili echaza ngemali yempentsheni.
Ukuthi uhola malini lakho ngokunye okulethwa tubhuku ukuthi sibone ukuthi sikubhadala njani. Okuhle-ke yilokho, uhulumende ufake i-minimum pension engabhadalwa yi-NASA ukuthi lanxa singakhakuletha kungawela ngaphansi kwale inamba leyo, hhayi kutsho ukuthi siyaphunga ukuphakamisa sekujikele ku-minimum pension yethu. Khangela ukuthi umuntu yena lo wayesebenza wasebenza wabanjelwa imali ye-NASA okwesikhathi eside kangakanani.
Ugatsha olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social services lwalile ukhuluma le-Studio 7 sithi-ke Studio 7 ngayikhulume le-NASA. Ngimana Studio 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Weze mpandeni umteni wako Khwathalala uthakazelela ukuvuselelwa kobuduna babo emawaza esabeleni Cemetery South. Ubika uAlbert Ncube.
Bekugcwele abantu emzini wakwaKhwathalala ngolwesine lapho uZulu abezobona induna entsha igcotshwa. Umnumzana Royal Nare oneminyaka ekuzalwe ngamathumi esithupha lasithupha nguye oseyinduna uKhwathalala. Abelungu besula ubukhosi bukaKhwathalala ngomnyaka 1951 kwasala kubuza induna uMathe. Umnumzana Marshall Dube umzukulu wesikhosini uthi sesiside isikhathi belindele lolu suku.
Sifeze owakuvele waqaliswa ngokhokho bethu engxenye ubuntu bethu sesiza kulonda ngendlela eyiyo.
Umkhokheli wezinduna kudalele Chiefs Council induna uMtshana Khumalo ukhuthaze uKhwathalala ukuthi ahlalisane kuhle loZulu njalo ahloniphe umongameli welizwe.
Nxa silesolo enye ethile silendawo zethu esikhulumela kizo, singathi njengoba sikhonapha lamhla bese sihamba sichaya njalo umuntu owasikhethayo. Kadanti umuntu okukhethileyo lelungile lokususa futhi nxa ungasamhloniphi.
Umphathintambo obona ngezabelo uMnumzana Daniel Garwe uthi ukugcotshwa kwaKhwathalala kugcwalisa izifuso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokulondoloza imbali lamasiko akuleli.
Zuwara nhasi izwa guru makorokoto kuna mambo wedu vachangoburwa.
Sindenge sibutana lapa sikwalisa izimbiko zikamongameli uMnangagwa othe engena kuba ngumongameli wathembisa ukuthi ubukhosi bethu bomdabu oba sobucitshiwe ngabahuquluzi uza kubuyibuyisela.
Induna uMbiko Masuku ikhuthaze uKhwathalala nesigaba sakhe ukuthi basebenze ndawonye.
Bakhokheleke baba laba bantu bakhokhele kuhle, lani vumani ukukhokhelwa likhokheleke ukuze impilo ibe lula. Kungani ngisitsho njalo? Ngoba inkosi yinkosi ngabantu.
Unkosikazi Mamoreng Maharaswa odabuka eFree State kwele South Africa ngomunye oze kulomkhosi.
Simototo ubamona niri sisi-74 etlang go kgosi ya rona Morena Khwathalala. Kebopa ke le bontshe kobo yena. Kobo yena e bitswa pelo ya Morena.
Kusenjalo urhulumente usesungule indawo yokulisana lesomiso esikhona ngemva kokuvulwa ngokusemthethweni indawo yeGaranyemba Ward Drought Mitigation Center elesivande kanye lendawo zokudlela nezamanzi ezifuyo. Evula ngokusemthethweni lindawo umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi uthe ukusungulwa kwalendawo kuzahlenga izifuyo eziningi esezihlaselwe yindlala. Umphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka layo obekula umkhosi uthi inkomo esifika phose izigidi ezintathu 2.5 million zilakho ukubulawa indlala elizweni lonke jikelele lonyaka ngenxa yesomiso esikhulu esaphehlwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikoKhwathalala emawaza ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umphathintambo wezomvikela uMnumzana Lloyd Austin uqhube umhlangano lomphathintambo wezomvikela e-Israel uMnumzana Yoav Gallant bezama ukuphendla indlela yokuletha ukuthula e-Middle East. Udaba olukhokhelayo ngolwe-Iran okubikwa luletha okungahlaliseki okugoqela ukusekela abalwa bedlulisa amalawulo ama-terrorist aweHezbollah e-Lebanon. Ngikhathazekile kakhulu ngokwanda kokuhlasela kwe-Hezbollah e-Lebanon isebenzisa ama-missile e-Israel, kutsho uMnumzana Austin. Ukuhlasela ngama-missile kwe-Hezbollah kubangela ukudubeka kwezinye njalo izizalwane ze-Israel ezidlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezingasela mizi kanye lenkulungwane zezizalwane ze-Lebanon esezilahlekelwe yimizi. Ukuhlasela kwe-Hezbollah kulakho ukubangela impi phakathi kwabantu bele-Israel le-Lebanon okuyimpi abangayifuniyo njalo impi leyo lakho kukuba ingozi kuzizalane zase Israel lase Lebanon. Wengezelele njalo esithi ukukhulumisana yikho kodwa okungaletha ukuthula phakathi kwele Israel le Lebanon. IHezbollah ithi ihlasela ele Israel ngenxa yempi eseGaza okungesinye isizathu sokuthi kube lesivumelano sokukhumisana umlotha kulandelwa umbono we-Israel owavunywa ngumongameli Joe Biden kanye lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations. Kodwa iHamas ayikavumelani lalumbono. Ukwehluleka kweHamas ukuvuma umbono lo kwenza izizalwane zePalestine le-Israel ziqhubeke zidubeka. I-Israel kusikhatshana esedlule iqhube uhlelo lokuhlenga abathunjwa iHamas abane eGaza, njalo asoze siphumule kuze kukhululwe abathunjiweyo bonke abagoqela izizalwane zeMelika. Umnumzana Austin uthe laloba i-Israel isilwa lesitha esilochuku kumele iqhubeke ivikela izizalwane zele-Palestine eseGaza, njalo yengeze usizo olungena eGaza. EleMelika lizosebenza njalo lele-Israel lele-Palestine ukwengeza ukuvikeleka kwesigaba se-West Bank, njalo liletha ukuhlaliseka eGaza ngokuqoqa okuza kwenziwa ngemva kwempi kanye lokubunjwa kwamazwe amabili alozibuse. Izizalwane zele-Israel kanye leze-Palestine zonke zilelungele lenkululeko lokuvikeleka, njalo sisiya phambili ubudlelwano bethu bezomvikela lele-Israel buzaqina. EleMelika lizaqathekisa ukuvikelwa kwempilo kaZulu e-Middle East, njalo lizamisa ukumemetheka kodlekela kuleso sigaba.
Le imibono kahulumende weMelika wathi ke ngike nginike ithuba okwamanje untu kaMeligomo. Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngeviki ephelileyo besiselupane lapho okulomfundisi owetheswa icala lokudlwengula umntwanyana okugrade 6. Namhlanje siseHarare lapho okulomunye njalo umfundisi omiswe emthethwandaba kamantshi namuhla. UMazibaba Gift Mushonga esetheswa icala lokudlwengula abesifazana ababili ababehambe kuye besiyadinga imithandazo. Amacala okudlwengulwa kwabesifazana akhanya esanda elizweni. Kambe kwenzakalani kahle kahle? Sixoxa lomnumzana Albert Mazula, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga mnumzana Nkomo. Lami ngiyathaba ukuba kulolu hlelo.
Ungathini ngalolu daba?
Kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu onjengomfundisi loma umprofita esenza izinto ezinjalo. Kukanti ke uZulu uyabe khangelele ukuthi yibo abantu abazi iBhayibheli, yibo abantu okumele ukuthi bafundise abantu ngokungenzi izinto ezingalunganga abathi yisono. Manje nxa esenguye osesona kuyadanisa kakhulu.
Abesilisa ungathi balomlandu bana bangawudlala lapha ukuze bavikele amakhosikazi abo.
Into eqakathekileyo engenziwa ukuthi obaba abanengi sibona bengayi ensontweni. Kodwa ubaba angaya ensontweni njalo bakhethe insonto engathi yileyana engelabumenemene, ngibona kungathi kunganceda. Yiko ngikhuthaza obaba ukuthi kabaye ensontweni njalo bangene insonto inye labo mama. Ngokwesikhathi siyabona ukuthi ubaba uya kweyakhe isonto, mama aye kweyakhe isonto. Lokho kuba ingozi kakhulu ngoba amaprofita labanye abafundisi bathatha iadvantage yalokho, ngoba nxa bebona umama esiza eyedwa bahle babone ukuthi layo umendo wakhona kakula kubambana loma iunity endlini.
Baningi abantu abadlwengulwayo elizweni, kungaba kubangelwa yini lokho?
Okwakuqala ngokuma kwe-economy yelizwe, abantu baba le-stress i-stress ibenzele abantu babe le frustration le anger yikho ke i-frustration leyana noma i-anger leyana yenza ukuthi obaba bayiqedele kubantu abawika okwesibili kule mithi esithengiswa ivela phandle obaba abayinathayo loma kumbe ngamaphilisi abaginyayo enza ukuthi umhlana uqine khona kuyana ke kuyingozi kakhulu ngoba kwenza ukuthi uphango lwabo lokufuna omama lube phezulu kakhulu babe sebecina bedlwengula abantu abangomama
ukhuluma ngomvunsa nkunzi lapha
Yebo ngumvusa nkunzi mnumzana kudala abantu babesenza ukuthiwa yimbiza okwakulungiswa inyanga kodwa okwakhathesi sibona minengi imithi ekhona eminye ngezihlahla zegangeni eminye ngenziswa wayo silento ezinjengabo Congo dust lokunye okunenginengi njalo ungakhangela ku social media kulabantu abanengi abathoya ukuthi obaba nqabe lodubo kuzocansini wozani ngililungise ngilemithi enje beyikamba ngamabizo
itholakala ngapi limithi
Imithi le angikwazi emafamasi ukuthi ikhona kodwa eminengi itholakala ezitaladeni. Ungakhangela amanye ama social media group uyabona umuntu efaka ukuthi oyabe elodubo kumbe induku yakhe incinyane loma kayiqinanga ngithintani afake inombolo zakhe utho induku eziningi eziqondane ikakhulu lezocansi kuthinta omama labo baba kodwa ikakhulu kubo baba
lolo bekulohlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomgcini sihlalo weHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ngodaba lokudlwengulwa kwabesifazana asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi uNtungamile Nkomo
sawankulu uNtungamile Nkomo ungadina lokusasa kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kamaskandi odabuka eJolojo umkhando ozigandayo ophethe isingi yakhe asanda kuyedula ehaya intatshela ezindaba yethu uNtukamele Inkomo lomsakazi we-Studio 7 ngokuthuthukisa abaculi
sanibona nisizwe esinyama isinqumo esangenza ukuthi ngiculele ingoma ngiculela umthakazi wethu uNtungamile Inkomo kungoba umuntu uma engabe yenze kahle kubalulekile ukuthi simncomeni esaphila ngemsebenzi yakhe ngoba ngakuthatha ngakubheka ngabona ukuthi akekho umuntu oseke wakwenza lokhu ngaphambilini ngoba mina ngikholela ukutheni ngizenzele into engakaze yenziwa omunye umuntu so ngathatha isinqumo sokuthi angicule ngibonge ngoba abaculi abaningi sidumile kakhulu siyaziwa ngenxa yakhe Esikhathini esiningi sinokuthi nje masidlaliwe emoyeni uthola ukuthi siyathintwa ngapha nangapha abantu bebonga so kungakho ngathatha isinqumo sokuthi ngibongele nabanye futhi abaculi mhlawumbe abangayinelisanga ukuthi bebonge ngengoma siyohlezi simhlonipha umhlonisho wethu iStudio 7 siyaziqhenya ngaso sithi phambili ngibambe njalo siyabonga
Wow. suka madoda wemkhando aziyabona isizwe yangakithi. Kuliyo mkando zikondayo usabela kira kuya kutula ntuka menikomo singa atina kapsasa wapoetu kuna wampo kuzo mkulo si wonga ntuka menikomo wacha nita speke ilo unengi lapa kuzo mkulo haige iskata savumi la mtanje wale balisa ngenja mulo umtembo stembayo ukepstube zilale kusugela ngu 7:30 kusia ku 8 o'clock ntambama kutelo lwezindaba ze Zimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.